Vatsvangirai pamwe nemutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanyorerana chibvumirano chekushanda pamwe chete pamberi pevatori venhau pamusangano waitirwa pamba pavatsvangirai muHarare nhasi. Vachitaura mushure mekusaindirana chibvumirano ichi, vatsvangirai vati nhaurirano nemamwe mapato anopikisa dzekumba mubatanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo dzegore rinouya dzinofanira kupera mukupera kwemwedzi uno kuitira kuti mapato anopikisa akwanise kushandisa nguva shoma yasara sarudzo dzisati dzaitwa mukutsvaga rutsigiro.
Tiri kuedza patinokwanisa kutsvaga mapati, mapolitical parties atinogona kutaura nawo. Ndingangoti bilateral inyanzi chivo, pati yedu nepati yavo tichibvumirana, handitika. Chatiri kuitira izvi zvokuti hatingatangi kunoita musangano nemapatisi akawanda zvonzi taakuita coalition. So toda kutanga nemapatisi, then vane vabvumirana nesu tozoona kuti toita manje yatinoti alliance agreement. Iyo ndo yanenge yakutaura kuti tichakambena sei, vachamirira kumaconstituency vakamirira sei, inotoda negotiation futi. Uye anenge ari macandidates kumapati, nekuti mapati azvo akasiyana maerana nemasimbiro aakaita throughout the country. So tinei tichida kuti iwo wakasimba kupi, totaurirana tobvumirana, because isusu seMDC tiri kwese kwese. Last election takafielda 210 constituencies. So this time toda kuona kuti kana tikaitawo negotiate navamwe, vamwe vanogona kutorawo masitsi, vamwe vachitorawo masitsi kwavanoziva kuti vakasimba. But tinei tichidzwa navanhu vedu ari ikoko kuti vane vachitiwo chii pamusoro pazvo. Saka chibvumirano chataita neveTransform Zimbabwe chakangofanana nechatakaita nana Mai Mujuru, nechatakaita nana Welshman Ncube MDC, nechatichaita futi chatakaita futi neNdonga, because we know the value. So ndo part of ndo zvatiri kuitira kuti tikaita tadaro tinogona kutsvaka vanhu vatinonzwisana navo.
Zvataurwa navatsvangirai zvatsigirwawo navaNgarivhume, avo vaudza vatori venhau kuti mapato anopikisa anofanira kushanda zvakasimba kuti akwanise kubvisa hurumende yeZANU PF mumasimba. VaNgarivhume vatiwo mapato anopikisa anofanira kubatana zvichienderana nekuti ari kuunzei patafura, kwete kuti vanhu vanongomuka vaumba mapato avo nechinangwa chekuda kungopinda mumubatanidzwa wemapato anopikisa uyu. Vatsvangirai vati havasati vataura navankosana moyo, avo vanoti vachada kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vakazvimirira uye vachitsigirwa neboka riri kuzvidaidza kuti Alliance for the People's Agenda kana kuti APA. Vamoyo vakaudza vatori venhau svondo rapera kuti havasi kuzopinda mubatanidzwa nemamwe mapato anopikisa, vachiti mubatanidzwa uyu ndewe vanhu vari kutsvagirana mabasa chete usina zvaunoreva.
Isu hatisati tataura navo. Chandingangotaura ndechokuti chatisingadi isusu isu chandingati unhealthy competition kumaopposition parties. Hatisati tataura navo, but tiroda kunzwisisa kuti zvavafoma party chii chavaroda kuachivha. Nokuti hachisi chinakirwa ka chongofoma party. Unofanira kunge uine chinangwa kacho kuti tikafoma party todai. Objective yedu yatoda ndeyakati yakati. Asi ini chandinoziva chiri kuti vanhu veZimbabwe vari kunyanya kubatana nyaya yekuti ngati chokutanga tese tiri kushupika nokuda kweZANU PF. So ngatibatane isu vamwe vese tibvise system first, kwete kuita bato rokuti toda kubvisa tsvangirai first mugaba aripo, ari anokonzera problem. Hatifungi kuti ingava objective yakanaka. So hatisati tataura nevakwanangosana. Achauya maoba pati akawanda, chinozongonetsa kuvanhu chekuti vaparidzi vawanda. Munokonfuza vanhu.
Vatsvangirai vakanyoreranawo zvibvumirano zvekushandira pamwe chete nemamwe mapato akaita seMDC inotungamirirwa navaWelshman Ncube, ZANU Ndonga pamwe nebato reNational People's Party riri kufanotungamirirwa nevakadzingwa muhurumende semutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vapilanidza muchiya vanoti mapato anopikisa ane mukana wakakura wekukunda vaRobert Mugabe nebato ravo musarudzo kana akashanda ose pamwe chete. asi vazamuchiya vati mamiriro akaita zvinhu panyaya dzenhaurirano dzekuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa ari kuratidza kuti pachave nemubatanidzwa wemapato anopikisa miviri umwe uchange uchitungamirirwa navatsvangirai umwe uchitungamirirwa namai mujuru
ndogona kuti mai mujuru navatsvangirai vanga vakanyorerana chibvumirano asi mamiriro akaita politics zvinotaridzika sekudaro kuti pangangoita macoalition maviri asi zvisinei ndinofunga kuti panozotanga iyo nguva yesarudzo vanhu vachakwanisa kunga ivo vachitaura coalition yavanenge vachida kuti inge iri pamberi ndinogonda kuti imwe coalition yacho ichazongosara iri coalition yevanhu vashomanana
mashoko avazamuchiya anoyo apo amai mujuru vakanyorerana chibvumirano chekushanda pamwe nemapato ari mubatanidzwa wecoalition of democrats kana kuti cod une mapato anosanganisira progressive democratic party yavatendai bt nerenewal democrats of zimbabwe yava elton mangoma asi vatsvangirai vati vachiri kushanda pamwe namai mujuru nebato ravo renpp vachitiva nechivimbo chekuti vamugabe nezanu pf vachakundwa musarudzo dzegore rinouya vakurudzirawo kuti veruzhinji vanyorese kuvhota neuwandu hwavo vachiti rwendo rwuno vachasunga dzisimbe kuti vasape zanu pf mukana wokubirira musarudzo vatsvangirai vatorawo mukana wanhasi kuudza veruzhinji kuti komiti yepamusoro yebato ravo yenational executive yakabudawo nechisungo chekuratidzira munyika yose munguva pfupi iri kutevera vachiti mafambisirwo esarudzo munyika anofanira kuvandudzwa
urongwa hwokuratidzira ofcourse hunorongwa ka ticharonga zvedu asi tine nguva yatichaita tati isusu musangano nokuti fo kwemwedzi yakati 2 or so pandakatanga kutenderera nyika inoi vanhu vachitaura nekuti vanhu veopposition batanai ndaona kuti iagenda manje yanga yatora center stage of course semusangano tine maprograms atiri kuitawo zvedu kumaruva and all that chiri important ndechokuti coalition inofanira kusvika painogumira madiscussions iwayo ecoalition anofanira haafaniri kutora center stage chinofanira kutora center maprograms emusangano maenda here kuwani muri kuprepare here nyaya yevoter registration muri kuprepare here nyaya yemaelections muri kutanga musangana naanani vamwe vamunogona kubuilda kuti vanhu vadi vaite vota muri kuconvinza here mayouth avo atinoziva kuti ndovachava magame changers vanofanira kunge vachiparticipata muelection vana vechidiki vanetsa nokuda kwokuti vanongoona sezvisina basa asi zvatiri kuita izvi tiri kuitira ivo nokuti ndo vane ramangwana ka so tinoda kuti ivo vave vaine interest zvinonzi mutambiri kugwinyawo ndogara nichitaura ngavagwinyewo sevana vadiki kuti mangwana tikasatora isusu musimboti wokuti nyika ino ndeyanika tinoita dambudziko ndo saka makaona kubva kuma50s vanhu vakaenda kunorwa hondo vanga vari vana vadiki struggle iyoyo inotorwa nevana vadiki because ndo vane energy and all that so tiri kuti isusu this time around toda kuti vechidiki vabude vanovhota vakodefenda voti yavo
vatsvangirai vanoti bato ravo rakabirirwa nezanu pf zvemhando yepamusorosoro musarudzo dzapfuura asi zanu pf inoti sarudzo idzi dzaive dzakachena semukaka ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.